Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better, ende uyezve vanhu anonzi marefugees vasingakoni kuona sevanhu, ndosaka vachicelebratewo pazuva ranhasi.
Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Asi imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hahuperi, ichikurudzira nyika dzose kuti itarisise nezvenyaya yeupoteri.
President Chamisa nezuro chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze ukabviswa apa, unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu areruswa 23 August rakakura.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro pezvisarudzo mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, iro richacherechedzwa pasi pedingindira rekuti Hope Away From Home. Uwandu hwevapoteri pasi pose hunonzi hwadarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million, uye vakawanda vavo zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana vari kupotera kunyika dzine upfumi huri pakati nepakati kana huri pasi. Nhasi vanhu vari muupoteri paDukwi Refugee Camp muBotswana vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe 16 zviri muupoteri pakamba yepaDukwi zvinoti hazvisi kuwana chikafu chinozvikwanira. Mumwe wevanhu ava vasenzenindebele vanoti vane mwedzi mina kana mishanu vasingapiwe chikafu nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees. Studio 7 anakwanisa kunzwa divi reUNHCR sezvo mukuru wesangano iri pamuzinda uyu vamadhodha nasha vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi vanasha vakaudza bepanhau reSunday Standard kuti sangano ravo harina mari inokwanira vanhu vari muupoteri. VaNdebele vanoti zuva riri kucherechedzwa revapoteri pasi rose harichina zvarinoreva kana vapoteri vachiyaura nenzara munyika dzavagere.
When it comes to World Refugee Day, chikafu chakanga chiripo mavhiki ese nenyama yakawanda, vanhu vakanga vakawanda. Chinoshamisa ndechekuti izvino chikafu vanhu vashoma maybe 1,000 or less than 1,000, but we think 25 by the time. Iye zvino we are less than 1,000 or 1,000, chikafu hakuchisina. Togona kupiwa nyama chete, sometimes rice nenyama.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengeteka kwevapoteri yeRefugee Warfare Committee pamuzinda weDukwi amai Patience Takauna vanoti hapana chavangataure maringe nemamiriro evapoteri zuva reWorld Refugee Day risati rasvika.
Sachiyapesana nemarefugees muDukwi Refugee Camp, handina zvandingataure panguva ino nezvemarefugees ka, zvakare ndisina kupiwa mvumo nemaauthorities kuti I can say anything about the refugees.
Mumwewo waimbomu upoteri akadzoka kumusha vane mochuma vanoti vapoteri vaigona kugara kwemwedzi mitanhatu vasina zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwemunhu zuva nezuva.
Panyaya chikafu zvinhu zvakawanda zvazva chinjei hazvo papa sina marashin anga achinjai wanga reduce nekuti nange pane mamwe type of rations ataiwa chirushika vaita itovhuana zvimwe zvimaporridge zvataipiwa so nana parafini ayoma kutogara maybe ma 6 months ndisina kuwana kana parafini but type of ration ataiwana ikubikisa nemapfama zvokuti takara pasina majeshi.
Vanoti vazhinji vevaimbi vevapoteri vakadzoka kumusha havasi kurarama upenyu hwakasununguka.
Pane vamwe vakaramba zvemavhiletiri vachiita zvokutozoteva zvenharo vachazvokutorwa muba vaitwa mumabazi acho vachiendeswa vakanozoka ubabva uko without anything kana kudya kana tubuda yekuti enda kwauno kumusha kwenyika unogara atombozoitwa mwakanosvika nendei musha kwauka vakanogara.
Zimbabwe yanga iine vapoteri churu chimwe nemazana masere vange vachigara padhukwi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuzimbabwe. Asi pane vanhu gumi nevatanhatu vekuzimbabwe vachiri kugara pakamba iyi mushure mekunge varatidza kuti upenyu hwavo vaizopinda munjodzi kana vadzokera kuzimbabwe. Dhukwi refugee camp yaimbogara vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu. Vanhu ava vachibva kuzimbabwe, Democratic Republic of Congo, Rwanda nedzimwe nyika. Asi pakamba iyi pasara vanhu vanosvika mazana masere mushure mekunge vanhu vakawanda vadzokera kumisha yavo pasi peurongwa hwaitsigirwa neUnited Nations. Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana remamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Sangano iri rinokurudzirawo pasi rose kuti ribate zvakanaka vapoteri uye kuvabvumidza kushanda vachipiwa mika iro yakafanana nezvizvarwa zvenyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvichakadero, gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo pane nzira dzinotevedzerwa mukubatwa kwevapoteri pasi pose, nyika zhinji dzine mabatiro adzo adzinoshandisa mukuchengetedza vapoteri vari munyika mavo. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezuva revapoteri ranhasi.
Ya iri izwa rakakosha nekuti rinocelebrata atingati marefugees vanhu vanonga vachibva kunyika dzavo dzedzikaungira zvakanaka kana dzatiichipa chirungu unstable vachiwanawo kupotera mune dzimwe nyika. Saka panguva yapfuura United Nations yakaongorora zuva iri rakatoona kuti izwa rakakosha nekuti upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better and uyezve vanhu anonzi marefugees vasakuonekwawo sevanhu ndosaka vachicelebratewo pazuva ranhasi.
Iyo nyaya yevapoteri iyi yemarefugees inotadza kubatwa zvakanaka here kuti ipedzwe? Ndinobvunza nekuti ndinoona kuti kuzimbabwe kune marefugees ekunyika dzakawanda asi mukaenda kunyika idzodzo zvekare munowanawo kune vapoteri vekuzimbabwe. Hapana imwe nzira here inogona kuitwa nayo inogona kushandiswa pakupedza nyaya yeupoteri?
Nyaya yeupoteri inyaya inokwanisa kupedzwa kana hurumende pasi rese dzaka respekta atingati kodzero dzevanhu. Tinoona kuti pakupotera apa vanhu vanopotera panyaya dzakasiyana siyana but over time takaonawo kuti vanhu vanopotera kunyanyanya vanogachipa kuafrica uko inyaya yehurumende dzisina kumira zvakanaka kana kuti pachirungu anenge achizi unstable economies. Saka tinoona kuti pasi ingese kunyaya manyika dziri muafrica inyika dzine magovernment asina kumira zvakanaka atingati pachirungu ari serious stable. Instability yacho tinoona kuti yakanyanya inenge ichienda panyaya dzema kutongere nyika anoafekta atingati kodzero dzevanhu dzinotiza kuti vazosumukawo vachienda kune dzimwe nyika. Izvi zvinobva zvakanasa zvekare atingati upfumi hwenyika kana kuti ikonomi unoshayisa vanhu vakawanda mukana yekusevenza munyika idzodzodzo. Saka tizoona pachizoita migration yatingati iyoyo inozokonzesa futi marefugees kuti vakawanda vazova vachiwanika vari mudzimwe dzenyika vachitsvagawo kuti vaone kuvandudzawo upenyu hwavo nokuwanawo kana mabasa kana kuti kutizawo atingati mapersecutions anokonzereswa nekuva unstable kwenyika idzi. Saka izvi zvinhu zvokuti kana nyika dzese pazinonobva kuUnited Nations vachisangana iri zuva rinofanwa kuva rinoonya nyokoshesewa nehurumende dzese kuti vawanewo vachi taurirana kana kuti kuna vachionesana kuti nyaya yemarefugees inyaya yaifa kugadziriswa kuti pasave nekunyanyo kuvhiringidzika kunoitika munyika dzavo kunokodzesa kuti paite vanhu vanozoenda vachienda kune dzimwe nyika vachizonotanga upenyu ikoko.
Anotarisa mabatirwo anoitwa vapocheri ndiani? Nokuti ndinoona kuti mune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana kwandakamboita upocheri dzinoita sokuramba zvimwe zvinenge zvichidikanwa kuti zviitwe kana kuti zviitirwe vapocheri. Anoongorora mabatirwo anoita vapocheri munyika dzese ndiani, uye kana pane zvavaona zvisina kufamba kana zvisingafambisi zvakanaka panoitwa sei?
Ya ipapapa kuona yatingati wofe yevapoteri inyaya dzinge dzichiongororwa nenyika inenge yabvuma kuti munhu apotere munyika macho. Tinoona kuti pane inonzi United Nations Refugee Program, iyo basa rayo ndiro kuonawo zvekare yatingati wofe yevapoteri vasati vadistributwa kana kuti vasaaendeswa kunyika dzedzaidentifywa kana kuti dzinenge dzichibvuma kutora vapoteri. But kana vapoteri vachichipinda munyika idzodzo, for example seBotswana yamataura kuti kana vapoteri vatopinda munyika idzodzo, its tingati responsibility yehurumende inenge yabva kuti munhu aisewo application yacho yekupotera imomo kuti vaonewo zvekare kuti vapoteri vawanawo maofisi ari nani.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Zvichitevera mashoko ekuti vamwe vakuru mubato reCitizens Coalition for Change, kusanganisa umwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri Vatendai Biti, vanogona kuva vakakundwa musarudzo yekumirira bato iri. Vazhinji vari kupa pfungwa dzavo pasocial media. Vamwe vanoti vaBiti ndivo nhengo yeparamende inoshanda neruzivo rwakadzama mudare iri. Vamwe vachiti kana vakakundwa, zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kuiswa mberi. Pari zvino CCC haisati yazivisa kuti vacharimirira musarudzo ndevapi, richiti vachaziviswa mangwana chitatu. Tabata vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe pamire bato iri panyaya yavaBiti.
CCC tiri kufara zvakanyanya nekufamba kwakaita sarudzo kana kuti candidate selection process yedu. Pakutanga kwegore vachamisa vanova ivo chain champion in chief kana kuti mukuru president wedu vakataura kuti gore rino tichange tichiita citizens campaign, zvakare macommunities kana kuti vagare vanenge vachisarudza vanozvamirira kuparliament nekukanzuru. Ndo zvatakaona zvichiitika mwedzi yapfuura. Takaona kuti macommunities mazhinji vagari vakawana mukana wekusarudza ivo vachazvamirira. Tichazoudzwa munguva ichateera kuti vakazobudirira ndevanani.
Advocate Maere, vazhinji vari kukatamadzwa nenyaya yavatendai Biti. Pane zvamukatiudzawo here zvinofungwa nebato renyu pamusoro penyaya yavo?
President Chamisa neZuru chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze. Ukabviswa apa unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reruswa 23 August rakakura, basa rekuzotunga nyika zvakare rakakura. Munhu wese anenge ati aripo anowanirwa pake pekushanda. Saka macitizens nemachain champions ose vakagashira zvakabuda musarudzo dziripo kana kuti dzakaitwa, and tinenge tichizoudzwa mberi kuti zvichazofambiswa sei, ndiani achazoenda, akamirira kupi, ndiani achazodeployiwa achienda kumwe.
Advocate Maere, munoti kuruzhinji rwevanhu,
tinoyambira vagari kuti tine basa huru ratakatarisana naro REMSA 23 August basa rekubvisa ZANU PF nekuzoisawo hurumende ine hanya nevanhu inoisa ma citizens kana kuti vagari pamberi ichitarisa zvakare zvido zvavo nekuti nyika itongwe zvakanaka nevatungamiriri vanotya Mwari vasingabe vanoisa zvido ne welfare yema citizens pamberi.
Vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanorwisana nehurumende yeSudan vakapinda mumahofisi nemumba meumiriri weZimbabwe muSudan, amai Hilda Mafudze, vakaba zvunhu zvinokosha zvaamai Mafudze. Mugwaro kuvatori venhau, bazi reSudan rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora kurwiswa kwakaitwa muzinda uyu, richikurudzira kuti dzimwe nyika dzishorevo zvakasimbisisa zvaitwa nevatinopfurikidza mwero. MuZimLife.com makare mune nyaya inoti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kunetseka nekushiya pekugara. Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee regore ra2023 inoratidza kuti vanhu vazhinji vanorarama nekubhadhara pekugara kana kuti kuroja, vachiti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu munyika zviri kuroja. Newsday rinoti vanhu veZimbabwe, Malawi, Zambia neBotswana havachabhadhariswa mari yakawedzerwa kana kuti roaming pavanenge vabuda munyika yavo vachipinda mune nyika ipi zvayo paina idzi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota rehurumende muhurumende yemuchakabvu vaRobert Mugabe vasevhia kasikuwere vazivisa kuti vachakwikwidzavo kune kuye mutungamiri wenyika musarudzo dziri kuuya. Vakasvikuvire vakazivisa izvi mugwaro ravakanyorera zvizvarwa zveZimbabwe nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mhega zvamunofunga.
ZANU PF, aiwa babaga wanda mapasani. Muruma anutaura hii. Haa, muruma anutaura hii. Kati ZANU PF haishiki maji. Haita kushika kwa kudomu, kutomu unguru wala kuti waka mwamira se. Wataura chokwati. Kanuisha na business, business ish. Haa, wataura muruma hii. Wataura.
Magadi wana mkoma tanunu kwa wande, nana mkoma blessing zuru, nana mkoma jonga, nana tete, ningirigini, niwa mwewesa, ewa na msanganya. Nzwai kanya ya ripo, ino ngudungu funza kutu kwa hiyo ZANU PF chine guanza chii kuti hizo nyanyi kudukutari saa kwa ZCCC kuti waru kufamba saa hiyo za waka ita zaavu, panu wakamba tewele, wakangu ita zaavu wanga nini, wanga jiranana, wanga parazana, wanga tukana, wanga ita za waka ita usika nasi mamu wapanduka waku tutesa bora msangu, vai one panani vega, kwa hiyo waku dukutari saa ZCCC kuti wawa sive kuti irikite 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 zosu di, zosu wape, zosu di kwa zili, anga wa siyane zizi naneba, hiyo waka dupeza boma di said bau ZCCC chereka tungana chereka dia gara zviriko izvozvo mumba kuti kana umwe angabviswa pachinzvimbo changa ichida zvinomubata, mara zvireve kuti hanzi kumubata kwazvamiita kuti hanzi kwaipi ZCCC achagona kutovhoterwa kana achagona kutotonge nyika nekuti vapesa iwa vakapesana vangadzingana chinotimba vangabvisanani vakanzvina vanonge vangoripo zvavari kuti tinokunda asi vakabvisa vamwe magweta avo anovasimbisa. Saka zvino hatinene kuti hanzi kwavanyiye kuti tanzi kwa ZCCC rikaende kupi zvino izvi hazvina nebasa zvokuti rikaende kupi, titori bho takatodaro ende zviri kutoita ende zviri kutofamba. Makadi henyu koko
izvo zvaitwa naChamisa naMahere naGifti kurasika kwavaita uku, havangarasi mumwe wavo wechitema votora mai British vana makamu vachivaisa iko kuti munhu ngaamire sure kwemunhu kutlitidzira uko intimidation vagara vanga vasingachidi biti vakati kuti timurigi zvakavanda changoti vanhu ngavamire sure kwemunhu vagara vasingachimudi
Nuti bvunzei kuti hanzi iri kudiko miri ikunzwa vachema-chema vamunangagwa vari kuchema nebusiness community ice ko zvavarivozve vakati vachingopinda mupawa vakabva vati tekiteki nebusiness community vakati taigadzirira vane mabhizinisi tagadzirirai shamhui nemunyu kwenda ndiyo vakatanga hondo yachowani takazviziva hedu kuti hazvipere mushe izvi vaakuchema izvi ko handiti kurwa here kondo vakatanga vani kupinda murimi vakapfeka magrovhosi zvino kana vapinda murimi vapfeka magrovhosi kana achatanga waakuti muraundi yechiti waakutanga kuti hanzi anorova kumeso mukuru matosimbadzisimbe matosimbadzisimbe mukuru takazviziva hedu kuti tungamirira akachenjera chai chai haiti hondo nebusiness community business community ndiye akabata nyika mukuru hakuna kwamunoenda nehondo yenyu
komichi komichi zvakaramba zvimwana wamai kwemudhisu zvakaramba ndozvazvoita ndimurambi zvake ari pajobhek apa iyo navaguni tokutendai tokutendai kutaura chokwadi nemamiriro taupfumi kuti tari kureseka nepati yemizani asi muudzowo kuti gadzise kune zvepolitics uku ndokune muzongozongo unokonzeresa kuti nyika yedu irege kumira zvakanaka ipapo manje vaudze chokwadi vamunangagwa kupolitics uku vanasikara vavaburitse zvese zvinodiwa zvozvo zvemasanctions zviya zviya ngavangogadzirisa zvinhu zvingofamba vaitewo sokuti munhuwo musvinhu makasumuka mose vanhu vezani muchimuudza vamudharaunyu kuti mudhara apapo sezvamuri kuita zvaino mukangotaura zvokuti pari kuresuka pamalitary polisi apo papi papi musingavaudzi straight straight mune moresa saka garai naye mudhara anogona kungopinda futi idipfe kana mukamugona kumuita zvakanaka but kana mukasamuudza achiramba achimhaya bani zvaari kuita zvapano pakatoipa isi tovambirako kusisi ikoko
pamusoro pamusoro wesidhoseven makadiko vana mukoma tanonoka wande apo aisi pano tinofara hedu pano patiri ndinourombo makoba uyo ane zvitupo madzacho zvirovadendendo kutaura zvezano zvisina kana nematiro ese nhoroondo yavanoziva ndoyatinozva here kuziva nhoroondo kwavanoita ndokuti tine kudya here hatisi kuguta tine nzara takafonga mapindu tisada kutaurira zvenhando zvokuti ubva kuti kanzi nevane nhoroondo vezanupiefu zvine basa renhu vana veruzhinji rezimba chichamakanesa kwachiri chichamakanesa kunosvina chichamakanesa mara chichamakanesa kwamutaro hapana ngowawata chetongogona kusundudzira nekurova vanhu zvino tinoti tirovei asi hatingochingibva tedu mwoyo yedu hamuchitoreri muchagara makadaro nekutaura zvenizvo zvinhoroondo zvenizvizvo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi vapoteri vanobva kuAfghanistan vanonzi vari kupinda muSerbia zuva nezuva vane chinangwa chokuwana upenyu huri nani. Nyika yeTurkey ndiyo inonzi inowana vapoteri vazhinji pasi pose, kusanganisira vapoteri vanobva kuSyria vari kutiza hondo munyika yavo. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vacharamba vachitambira mamiriyoni nemamiriyoni evapoteri vazhinji vavo vachibva kuSyria. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanokurudzira kutaurirana pakati peAmerica neChina. Mashoko avaBlinken awa anobvumiwawo nehurumende yeChina. America neChina vari pakati pehurukuro dzokubvumirana nemashoko avaBlinken kuti vadzikise kusawirirana pakati peChina neAmerica.
Kushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hauperi, uchikurudzira nyika dzose kutarisisa nezvenyaya yeupoteri. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro penyaya yavatendai BT. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzaisindebele.